believe that we shall complete a crime summit by February, before around the 6th, because when we are to check my crime report, topic area is group kuperia van varku chema paso pa ipapo van varku aka ikuni yesindele ivari kubatwa vanhu vari kutorerwa zvinhu zvavo mafoni nemabhegi avo vari kubayiwa nemapanga vanhu vakuvara vamwe vatofa
tiri kuona kuti sangano renyu riri kufunga kuti vari kupara mhosva idzi zvizvarwa zvezimbabwe makaziva sei kuti vari kupara mhosva idzi vana vekuzimbabwe
vanhu vanogara kuperia vakawanda vacho vanhu vekuzimbabwe vanhu vabatiwa vanotiudza kuti vanhu ava vanotaura rurimi rwedu sekuzimbabwe saka zvinooneka kune vanhu vanoripota personal encounters chaiti therefore vari kunzwa kuti ava vanhu vari kutibata ndivanhu vekwedu so tikazviziva from hosis mouth chaiwo kuti munhu abatiwa atiudze kuti ini ndabatwa ii vanhu vandibata ndivanhu vekumusha.
Imi makamboedzawo here sesangano kugara pasi nezvizvarwa zvezimbabwe zviri mudunhu imomo muJohannesburg kuti mumbokurukurawo nyaya yematambudziko iwaya ekuparwa kwemhosva?
Iko zvino tandatisati taita like formal engagement asi ndosaka tichifunga kuti paFebruary tiite crime summit atisho tichakumbira vanhu vauye tigotaurisana panyaya iyoyo yekupata kwamazimbabwe because problem yatinayo ndeyekuti vanhu vari kuripota macrimes aya pamapolice station mapurisa iwo anoenda padzimba dzevanhu nesekwekudhila necrime but vanoenda kunosungira vanhu mapepa but isusu tave kuti okay kana macrime aya achiparirwa nemazimbabwe then we must address vanhu vekuzimbabwe kuti uyai tisanganise brain zedu tione kuti tingaita sei nevanhu vashomai avari kutipa zita rakashata sevanhu vekuzimbabwe.
Matambudziko apiwo mamwe amuri kuwanawo ari kukonzerwa nevana vezimbabwe?
Hakusi kujobheri chete masouth african ari kuchema kuti mazimbabwe is macriminal because pane this generality where crime iri kuparirwa nemazimbabwe but mashoma mazimbabwe ari kuita ichi mazimbabwe kusouth africa akawanda but then ava vashoma vari kuita macrime iwayo kubata vanhu kuita marobhari kuita mabhekyari kuita fraud kuita zvinhu zvisina kubvumirika pamutemo.